yepoison gati mire, yepoison gati mire. Zero wakati nono chabu changa, chino changa. Chino changa, toto peta, chino changa. Munuwese, 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 yepoetapo.
Vashtara navatsigiri vavo mumusha weAirport uri kumahombekombe kweguta reHarare vachamisa vati vane tarisiro yekukunda musarudzo dzemusi wemugovera nesarudzo dzegore rinouya.
Ndava kana uchiziva kuti muhurumende ndiwe uri pa next. Usabhiyevha sekuora ngoma. Asi varipo kana vachiziva kuti vakubuda vanobhiyevha sei? Ndabora ngoma rinoda kuti ngoma isatambwa ibharuke. Zvinoterera iwe bora ngoma. Ungaita mbiri yokubora ngoma zvadu ruoko rwako ticharwa naru mungoma iwe.
Vaenderera mberi vachiti vagari vemuAirport vanofanira kupihwa magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi vedzimba, kwete kuti hurumende inongotaura nyaya iyi kana pave kuitwa sarudzo pasina chiri kubuda.
Muno muAirport munozviziva kuti muri vanhu vakauyiswa kuno muchioneswa nhamo. Munhu aifanira kunge achiwana lendi yake title deed ipapo, kwete kuperekedzwa netitle deed wagara kudhara. Izvi tiri kupedza nazvo. Pawakagara ipapo unofanira kuva nebepa.
Vachamisa vati havasi kuzoenda kumatare gore rinouya sezvo vakamboita muna 2018 pavanoti sarudzo dzakabirirwa, vachiti hapana chiri kuzovamisa kupinda muhurumende.
Vamwe havazive kuti 2018 takamurova. Takamurova akanoponera kuna Malava. Ndosaka makona kuti Malava ngaramba aripo chero akura. Zvino gore rino handisi kuenda kukoti. Ndoda kuti ndamurova ndiye anoenda kukoti.
Vakurudzira komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti iite basa rayo nemazvo, vachiti kana sarudzo dzikabirirwa nemugovera vachatora matanho akasimba vashorova munangagwa nekutyisidzira kudzinga masangano anoshanda akazvimirira, vachiti masangano aya ane basa rakakura kwazvo rekupa vanhu chikafu pamwe nekurwira kodzero dzevanhu munyika. Vamunangagwa vakaudza vemapato aya pamusangano wavo kuchitungwiza kuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachamisa vatiwo vane urongo hwekugadzirisa upfumi hwenyika, nyaya dzekurima, mabasa, kuvhura mafektori nezvimwe zvakadaro, kuitira kuti veruzhinji vazvirume ririmi nekunakirwa neupenyu. Musangano waitwa navachamisa waitwa mushure mekunge vaenda kumatare zvichitevera kumborambidzwa kwakanga kwaitwa musangano uyu nemapurisa nezuro. Matare abvumidza vachamisa kuita musangano uyu. Bato reZANU-PF rabva ratanga kupa chikafu kuchinhambwe chidiki kubva paitirwa musangano uyu, asi izvi hazvina kutadzisa vagari vemuAirport kuenda kumusangano wavachamisa. Pasi pechikamu chepiri chemutemo wesarudzo kana kuti paragraph 7 of the 4th schedule of the Electoral Act chapter 2.13 kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabaya elections kunopera na 12 manheru ano. Ndakamirira Studio 7 kuAirport, ndini Frank Chikowore.
Kana muchida chitsva motoenda